Zimbabwe Elections Support Network achikurudzire kuti masoja kana kuti avo vanoshandira andikati security sector yedu vange vachive nechokuita nekurana maelections emuZimbabwe kana kusapota rimwe remapato munyika rinenge richikwikwidza musarudzo iyi. Kana zvadaro zvinokanganisa zvikuru mafambisirwo esarudzo, ibasa retarudzo iroro.
Pane nzira yokuzvinyisa here izvi?
Hongu nzira iripo, nekuti bumbiro romutemo wedu ndorokutanga tarisa, uyezve electoral law yedu ndo yechipiri inofanira kuti yakaringana neconstitution yedu ichitaura pachena kuti maelections anofanira kuwedzwa chete neZimbabwe Electoral Commission pasina vechiuto vari kupindira mazviri.
Pane zvinhu zvizhinji zviri kuitika muZimbabwe, pane zvinhu zvizhinji zvofanira kuitika muZimbabwe. Munoona here sekuti gore rinouya tichakwanisa kuita sarudzo yakanaka yakakwana isingape kutaura kwakawanda?
Kuti sarudzo yegore rinouya iitwe zvakanaka, tinofanira kunge tine voters voitsva. Munongoziva kuti pane chirongwa chebvera chiri kuitwa nguva ino, icho chinonzi chisingangoextendwa gore rinouya. Saka tinofanira kunge tine voters voitsva, uyezve tinofanira kunge tagadzirisa mitemo inochokuita nemaelections neimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu. Kana mitemo iyoyo yakwanisa kubva asi takasagadzirisa zvinhu izvozvo, hatikwanisi kuwana maelections akajeka gore rinouya.
Munofunga kuti zvingakwanisiwe kuita zvese izvi?
Kana pane chido chokugadzirisa mitemo iyoyo, nguva yacho ichiripo.
Pane zvamati manzwa here pamusoro pasachigaro weElectoral Commission, weZimbabwe Electoral Commission?
Hatisati tanzwa kuti angatora matomu iwawo ndiani, asi kurudziro yedu seZimbabwe Election Support Network ndeyekuti tave nekuchimbidza kutsvaka iye munhu achazenge achiye pesoni weZimbabwe Electoral Commission.